Gwaro raburitswa nemukuranona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva riri kudaidzwa kuti COVID-19 admissions and community deaths by vaccination status rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vari kupinzwa muchipatara vachirwara nechirwere cheCOVID-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere cheCOVID-19 zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana 88.9% vanhu vakanga vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo pavanhu ava zvikamu zvitatu nezvidimu zvina kubva muzana 3.4% vanhu vakafa vabayiwa nhomba yekutanga chete, uye zvikamu zvina nezvidimu zvisere kubva muzana 4.8% vakafawo nedenda reCOVID-19 vabayiwa nhombe yepiri kana kuti second dose. Mugwaro ravo iri amai Mahomva vati havazivi kuti zvikamu zviviri nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana 2.9% zvevanhu vavakaongorora ava vakafa vabayiwa nhomba dzeCOVID-19 here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Mahomva kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pegwaro ravo, asi zvichitevera kuburitswa kwegwaro iri gurukota rezvoburitswa kwemashoko uye vari mutauriri weCabinet Task Force on COVID-19 amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kubayiwa nhomba kunodzivirira ndufu dzine chekuita nedenda iri, vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa.
Nemanhamba kupfuura kwaari kuita sehurumende and se task force zvakakodzera kuti vanhu vemuzimbabwe vaone kuti vaende kunovaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free, vanhu vaende kunovaccinate nokuti tikavaccinatwa takawanda ndokuti vanhu varege kutapurirana chirwere ichi. Ende tiri kutoonekwa izvo kuti vazhinji vanhu vari kurwara nechirwere ichi vachizosvika kupinda mumachipatara
mugwaro ravo. Amai Mahomva vatiwo ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuita chamuramba mhuru mumatunhu ose munyika. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyoranona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore matanho akasimba ekuona kuti vanhu vese vabayiwa nekukasika kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Saka zvatokurudzira hurumende kuti itiudze zvino ndezvekuti izvo pavanhu 2.017 million vakabayiwa nhomba yekutanga neyechipiri vangani vakarwarisa uyezve vangani vakafa. Toenda kune vanhu vasina kubayiwa nhomba zvachose vanoita 87% of the population vangani vakarwarisa uyezve vangani vakapinda muintensive care unit vangani vakafa. Apa tiita kuenza samanje vanhu vakabayiwa nhomba nevakabayiwa nhomba, vasina kubayiwa nhomba nevasina kubayiwa nhomba, madenominator edu anenge achipingirana. Conclusion yekuti nhomba iri kuprotekta vanhu haikwanisi kubuda mugwaro ravatipa iri. Ngavasevenze zvakare vaite gwaro nestatistics dzakanaka.
Bazi rezveutano rinoti pane vanhu makumi mapfumbamwe neumwe chete vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu neumwe chete 2961, vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu 2265 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvipfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu 95686, uye vapora vasvika pazviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevatanhatu 62986. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemazana mapfumbamwe nevashanu 1,400,905, uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nevashanu 671,155. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi paachaziviswa zvawanikwa muongororo yaitwa munyika yose. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.